Vachipara msika we Victoria Falls Stock Exchange muna gumi guru gorira pera gurukota runora nezvemari muzvinafundo mutori Ncube vakati uchabatsira vekunze vaichema chema kuti vainge votadza kuburitsa mari dzavo dzekunze kunze kwenyika kubva muna 2016. Musika weku Victoria Falls uyu wakaparurwa mushure mekunge zvinhu zvaita manyama mire nerongo pa ZSE. Kubva muna nyamavhuvhu kusvika muna gumi guru makambani ekunze ainge atengesa mashares avo pa ZSE anosvika zvikamu makumi masere kubva muzana kana kuti 80% vachishandisa mukana wainge waunzwa nemusika wekutengeserana kana kuti foreign exchange auction uyo wakaparurwa nebhanga guru renyika reRBZ muna chikumi gore rapera. Victoria Falls Stock Exchange rimwe bandiko reZimbabwe Stock Exchange asi richitendera makambani kuti atengese nemari yekunze. Iyi nzira yekukwezva vainge vaburitsa mari dzavo munyika ava. Asi nyanzvimya dzezveupfumi Dr. Prosper Chitambara vanoti zvino hasi kunyatsofamba zvakanaka pamusika weVictoria Falls Stock Exchange uyu.
Urongwa hweVictoria Falls Stock Exchange wakaparurwa nechinangwa chekukweza ma investors kuti wanga vachiuya kuZimbabwe. Exchange market iri kungo dealer chete ne foreign exchange but nema US dollars. Parizvino tiri kuona kuti kambani imwe chete yakwanisa kunge ichilista pamusika uyu inowe Sidco International. Nyaya yemacapital inflow nema investment inflows munyika akuafektwa maonero angu ne nyaya yeCOVID-19 yaunza ma uncertainties kuma investors angadai ari kuisa mari uyo zvakare economic environment in general munyika hongu tamboita ma improvements pano nepapa takadarisa nyaya dze bit of stability kuwanikwa kwa foreign exchange pamusika pa auction market.
Vativo pane zvimwe zvirehwarehwa zvinoda kutanga zvagadziriswa
but pane mamwe ma reforms anofanira kunge achiiswa ma institutional reforms anobatsira kuti tinge tichiimprova confidence by ma capital investors vaya vanoinvesta mari dzakawanda saka izvozvo kana zvichiitwa ma institutional reforms akaitwa anobatsirawo kuti tikwanise kuunlocka more investments, more capital inflows into the country. Zvaita kuti makambani akawanda anga achida kulista pamusika weVictoria Falls Stock Exchange. Saka zvakawanda zvinofanira kunge tichiita senyika.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma vatiwo vakawanda vachiri kuzengurira.
Vemakambani emuno nevamabhizimusi ekunze vachiri kuzeza kutengesa pamusika uyu kana kuinda pamusika uyu. Nekuda kwemamiriro eupfumi arimo mukati menyika takatarisa sarudzo dzegore ra2023 riri kuuya uyewo dambudziko rinosanganikwa navo remabhizimusi emuno kuti vaburitse mari dzavo kuti vaende kumabhanga ekunze iyo yatinoti dividend repatriation inova inonetsa.
Vaboroma vati Zimbabwe iri kuonekwawo seyakageza negoka munyama.
Zita reZimbabwe senyika ekunza mari kana kuti yatingati investment destination richiri rakati svibei kunyika dzekunze dziri mhiri kwemakungwa uko kunobva mari yakawanda iyo inonzi foreign direct investment nekuda kwezvakamboitika kumashure kusanganisira mamiriro eupfumi matongerwo enyika uyewo kurasikirwa nemari nekuda kwekuchinja chinja kunenge kuchiita mitemo yemari yemuno. Makambani anechitsama ari kutobvawo pamusika watinoziva wagara uripo weZimbabwe Stock Exchange nekuda kwekushaya mari dzavanenge vachitarisira pamusika uyu uyewo nekuda kwekusamira zvakanaka kweupfumi. Saka izvi zvakadai tinotarisira kuti hurumende inge ichigadzirisa zvinhu zvinenge zvichitaurwawo nevanounza mari mukati menyika inoyi vagadzirise zvikuru sei panyaya yekuburitsa mari kuenda kumabhanga ekunze iyo yatati inonzi dividends repatriation uye zvine zvakasiyana siyana zvinokanganisa mafambiro emari mukati menyika inoyi kana kufamba kweupfumi. Izvi zvinhu zvoda zvigadziriswa kuitira kuti vanenge vane mari dzavo vaone paine pfungwa yekuti vakonzekisa mari mukati menyika inoyi. Saka ndo mamiriro akaita ndangoti Victoria Falls Stock Exchange Market iko zvino mazuva ayo ichangobva kutanga.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vaGilbert Mponda vanoti vanovimba kuti mamwe makambani makuru akambomiswa kutengesa pamusika weZSE navamutuli Ncube akaita seOld Mutual achaendeswa kuVictoria Falls Stock Exchange.
Vamutuli Ncube vamboti kutenga nekutengeswa kwemasheya ekambani yeOld Mutual nePPC zvimborambe zvakamira. Izvi zvakaitwa last year zvichinzi kambani iyi vanhu vanga vakutenga mashares acho muZimbabwe. Munhu atenga mashares aya achishandisa mari iri muZimbabwe unoatengesa kunze, aitengesa kuLondon kana kuSouth Africa, mari iyobva yatobuda zvachose isingazodzoki munyika. Zvaizoita izvo kuti nyika irasikirwe nemari nekuti mubudiri wacho munhu anenge asina kutaura kuti mari iyi kwayabuda ichienda iri kunoshanda basa rei, uyezve ichadzoka sei munyika, uyezve nyika ichawanawo chii mumabuditsirwo aita mari iyoyo. Nekudaro masheya iwayo anga ambomiswa, akamiswa ari matatu, kunga kuinewo yekambani inonzi Seedco inogadzirawo maseeds yakamiswawo zvakare. Nenyaya iyoyo yanga yakungoitika kuti vanhu vanga vachitora masheyes iwayo vachiendesa kunze vobva vatengesa. Saka ndiyo inonzi fungibility nechirungu. Zvakabva zvambomiswa vachiona kuti zvofambiswa sei. Pakabva pazoiswa Victoria Falls Stock Exchange iyo inobvumidzwa kutenga nekutengeserana nemaUS dollar. Ndiyo kwanga kuchiitirwa Old Mutual nePPC neSeedco dzinofanira kunotengeswa ikoko, asi izvo hazvisati zvakwanisa kuitika.
Mukuru weZSE vaJustice Boni vanoti kuti zvinhu zvinyatsofamba pamusika weVictoria Falls Stock Exchange panoda homwe yemari inosvika mamiriyoni matatu yekuAmerica inoshandiswa sechibatiso kuitira kuti vanenge voda mari dzavo vadziwane nyore. Vanoti vari kuumba homwe iyi vachishanda nebhanga guru renyika reRBZ. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndine Blessing Zulu.